Vashitora mutongo wavo, mutongi wedare ramagistrate, Valanzi Rincube, vati mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vagarudzo ziyadhuma yekuti pane fungidziro izere yekuti vasikala vane mhosva yavakapara avagutsa. Vancube vati mashoko anonzi akataurwa mumavhidhiyo ari kutaurwa nehurumende yekuti vanogona kurwisa chero ane zvake muhurumende vachiti havatye. Mashoko anoratidza kuti vasikala vari kutoda zvehondo, vachiti mashoko aya anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vati kunyange muchuchisi wenyaya iyi asina kuunza mavhidhiyo aya kudare, zviri mumapepa emhosva zvinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara. Nokudaro Vancube vati vasikala vanofanira kumiswa pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare.
Hationi sekuti mutongo uyu unoenderana nezvinotaura mutemo chaizvo. Saizvozvo tichatora matanho anotarisirwa pamutemo kuti titurikire nyaya imberi inzwi kwene rimwe dare riri pamusoro.
Mudare manga muine mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, munyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende nevamwe. VaChamisa vati havasi kufara neudzvanyiriri hwavemunyika hwavainzanisa nenguva yeapartheid yekusouth Africa. Vati zvinosuwisa kuti vatori venhau vezvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vave kugara vachishungurudzwa nehurumende.
Aiwa, izvo hatizionisa kuti zvinhu zvakanaka. Zvinotipisa tsitsi kuti muZimbabwe inonzi yakasununguka, tichiri kuona mweya kana kuti maitiro aSmith, tichiri kuona mafambiro eRhodesia, tichiri kuona zvaiitwa nguva yeudzvanyiriri. Zvinotirwadza zvikuru, zvoda kuti zvigadziriswe zvinhu zvakadai.
Zvichakadai, mutongi wedare aturowo zvakare mutongo wekuti vasikala vapiwe mukana wekupiwa mvura, mishonga yavo yeBP nezvekudya nemagweta avo vari kujeri mushure mekunge vekumajeri vanzi vanga vachiramba kuti vapiwe zvinhu izvi. Magweta avasikala anoti ari kutyira upenyu hwavasikala sezvo akatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remajeri panyaya iyi. Zvichakadai, vasikala vakatarisirwa kudzoka kudare zvakare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.